maprimary relations anonetsa agara chinetsa vanhu vanopopotigana vamwanorwa madzisa mapato saka ndoona kuti apa pazanupiti yatopinda dambudziko nokuti chavari da kunyatsoongorora ndechekuti vanhu vacho vari mumafiri kana mumastructure acho chekutanga vasi ve-G40 here nokuti vane chikafuti vangangozoregera vanhu ve-G40 vachipinda nerweseri asi ngatinyatsotarisisa kuona kuti mitemo inenge yaiswa iyi mitemo inobvumira here vanhu vari munharaunda kuti vange vachisarudza munhu anoda nekuti kana vakutara mitemo yokuti mofamba muchikambena mese mukazodai mozodai mozodai zvinoremera vanhu izvozvo zvavari kutoita kuti hatiri kunge tichisarudzira vanhu vamiririri ndo zvavari kutoita saka sokuona kwangu inini mitemo yacho inenge iri kunyanya kusunga zvazviri nani zvivangowirirana kuti toenda here kumaparimary election kana tokuita zvekonsensus ndo zvaa zvakareruka
ko panyaya yekuti vakarwa hondo vanenge vachida kukwikwidza mumaprimary imomo vanozopiwawo mukana wekukwikwidza vasingaongororwi kana kunanganidzwa yatingati waiver
ko kana vakarwa hondo unenge uchidiwa here navanhu nekuti kungoti vakarwa hondo pasina nhoroondo inoratidza kuti vakashanda nevanhu munharaunda muconstituency macho kana muwadhi macho unoisa nekuti vatara kuti dziva zvepolitics social economic saka kungorwa hondo chekutakurira gidi hazvirevi kuti unonzwisisa ndozvichagumbura vanhu vakawanda izvizvo kuti ninge atarwa hondo yake asi tanga tichida nhingi nokuti ndiye agara chienza nevanhu
tinonzwawo kuti ZANU-PF yakasungawo kuti vanenge vachikwikwidza mumaprimary elections ivavo vanofanira kunge vachitsvaga rutsigiro vari pamwe chete
apo takutoti matsotsi hagerani nekuti vanhu vezanu vanoziva kuti vanoshandisa mari afu mbeu fertilizer zvese kana zvitsvaga rutsigiro vanoziva kuti kana ukaenda uri wega unokwanisa kunge uchiita zvinhu nezveruseri asi kutovharidzira dhemokrasi nokuti inini kana ndiri candidate ndisaga rutsigiro ndine strategy yangu yematauriro andinoita navanhu